Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinoti hazvina kukoshesa zuva iri nekuda kwekuti hazvina mabasa uye vazhinji vavo vachiri kutambudzwa nehurumende pamwe nezvizvarwa zvemunyika yazvigere. VaAlistair Pfunye avo vaimbove sachigaro wesangano revadzidzisi reZinasu vanoti hapana chikonzero chekupenderera zuva iri kana mhuri yeZimbabwe yakawanda ichiri kushaya mabasa.
Vana veZimbabwe vakawanda especially vanobva kumayunivhesiti tikatarisa vamwe vakazvagwa kubva 1980 zvichiuya kuma2000 vakawanda vacho havana mabasa vakudhadhora kutsvaga magreener pastures vakawanda vacho vachiri kureverwa kudzimba nevabereki vavo vachiva ebegen pakurarama kwemhuri dzavo.
Vapfunye vati dambudziko guru nderekuti vatungamiriri vemuAfrica ndivo vari kutonga vanhu panzvimbo yekuti ivo vatongwe nevanhu.
Isusu takazvitarisa kubva kuorganization yandakamirira tirikuona kuti kuzvitonga ukuzvitonga kwecertain group yevanhu vatema vangava maelite vanodzivirira vamwe vanhu vatema kuexpressa marights avo. Saka tirikuti isu dai Africa yachinja mafungiro ayo, dai vatongi veZimbabwe vachinja kutonga kwavo vasave vatongi vevanhu, vati vatongwe nevanhu kuitira kuti nyika yedu ienderere mberi nekubudirira.
VaWalter Nyausopo avo vanobva kuMutoko vati kuwanda kwemhuri yeZimbabwe muSouth Africa chiratidzo chekuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo kumusha.
Ini semaonero angu nemamwe maZimbabweans hatione hatisi kutomboriona maitikiro aro, nokuti mamiriro akaita kana nyika yedu inenge isiri zvaiti. Vanhu vari muno vanouya vachitsvaga mabasa havana anotaura kodzero yake akanzwikwa, because even uine mapepa pauno da kuti utaurawo kodzero dzako unodhanyirirwa kana kuda kudzingwa basa, nokuti unozivikana kuti uri kubva munyika ine dambudziko. Turipote is the same thing. Mapurisa haanyatsobata mhosva dzedu sevanhu vanobva kudzimwe. Mapepa anonoka kubuda, vamwe vacho vachinyimwa reason anombopiwa, pamwe pacho vozonyimwa reason yacho chaiyo panenge pasina. Saka vava vanhu vese vanenge vachida kuti vaite mapepa kuti vazivikane kuti zvinenge zvichitoti tinetsei. Saka kwatiri zuva ranhasi harina zvarinonyatsoreva kwatiri.
Imwewo nhengo yebato rinopi kisare Movement for Democratic Change vaSimba raShemujei vati vatungamiriri varipo vari kutora chinangwa chevose vakashaya muhondo vachiedza kusunungura nyika yeZimbabwe.
Varanga richifanira kunge richiunza mufaro mukuru munyika yose. Hati takatarisa mamiriro akaita nyika yedu tinohwa kusuwa, nokuti tichitarisa kuti zvinhu nezvinhu zvevana veZimbabwe ropa ravo rakadeuka. Vachikuya kusunungurwa kwenyika yedu ropa ravo rakadeuka iro rakadeukira here kuti hurumende nhasi inge ichibata chibharo chiponda vanhu vayo, inge ichidira maelections, kunge inge ichiita huri hurumende inge ichiba uchicherwa zvenyika vachinja pachavo ivo vakuru vakuru vehurumende. Ndizvo here zvavakarwira izvozvo. Pakusuwa nokuti tatamhangwana tiita kutarisa kuti takabvepi nekwatiri kuenda nepatava. Saa tinoona kuti zvechokwadi vanhu vakafira mahari, vanhu vakaenda kuhondo 1-1 vote ndiva vakafira, but ndiyo here iri kuitika. Savhota vanhu hasi vechi chinotambirwa nehurumende iripo nhasi. Vanhu vakavhota mabotero avo ivo vanoita zvavoveka.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe zvakare vaEdward Muchatuta vatiwo havaoni chikonzero chekupomberera zuva iri nekuda kwekuti mhuri yeZimbabwe ichiri kutambura kuwana dzidzo, mabasa pamwe nenzvimbo dzekugara.
Kuneswa rugara muSouth Africa zvakatiome kuti tikwanise kunge tichisangana nevamwe tichiserebheta zuva guriri, kuti ezvinezvi vana vedu havasi kubvumirwa kuti vaite zvidzidzo zvepamusoro zvokuve mukoti. Muno muSouth Africa vanonzi maforeiners, hazviite kuti vastudhe medicine. KuZimbabwe kwacho kana aita matric muSouth Africa haasi kuzokwanisa kuwana nzvimbo yekuti aite sei astudhe medicine muZimbabwe. Zviri kubva zvavaomera muupenyu hwavo. Kuzoti panhau yeland isusu tirikuti kuti tikwanise kuwana mastate muZimbabwe tikutozofanira kunge tatotenga kumunhu atomboitengawo, kuti tikwanise kunyatsoitedza mutsetse unofanwa kuitwa makanzu. Havasi kukwanisa kutinyora bhosi, vanenge vakutibvunza kuti toda residential address. Residential address yacho ichigara muSouth Africa.
VaMuchatuta vati dambudziko guru rakatarisana nemhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa nderekuwanira vana vavo zvitupa nemagwaro ekuti vakwanise kudzidza munyika umu.
vana vedu vakawanda vari kukurira muno maningi vazvarwa muno munevamwe vari kukurira muno kuti vawane zvitupa vari kunzi ende muno apuraya zvitupa kuzimbabwe ruzhinji rwedu rutotambira mari iri pasi zvisingaiti especially vanhu vanoita basa rechidomestic wega mari yacho yekuti vazokwanisa kutumira vana kuzimbabwe kuti vanotora zvitupa zvinove zvinhu zvinotiome
nhengo yepamusoro musangano revatapi venhau vakazvimiririra kuchamhembe kweafrica vaanton jongwe vati kune mhuri dzezimbabwe dzakawanda dziri kunze kwenyika dzakazvipira kudzokera kumusha asi ndokunge kana hurumende yagadzirisa zvose zviri kunetsa
tinoshuvira urombo rakanaka rekugadzira mabasa evanhu vezimbabwe vanhu vezimbabwe vazhinji vari kunyika dziri munharaunda dzesouth africa vanoda kudzoka kumusha kuti vasenze vachisimudzira nyika yavo tine tarisiro yekuti hurumende yavemo muzimbabwe ichavhura kana yekuti mamwe makambani akazvimirira ega akwanisewo kupinda munyaya dzekutepfenurwa kwenhau munyika yezimbabwe iko zvino kunongori nekambani imwe chete yehurumende iri kutepfenura nhau muzimbabwe asi tinoshuvira kuti dai mitemo yagadziriswa kwawanikwa makambani akawanda anowanikwawo achitepfenyura nhau zvinoita kuti vanhu vezimbabwe vawane mikana yakawanda yekunzwa nhau tinotarisirazve kuti nyika yezimbabwe ichapa mikana kuvanhu vayo kuti vave nemafreedoms of expression anove akakosha zvikurusa
nyika dzakawanda dzacherechedza zuva revashandi nhasi panguva iyo nyika dzakawanda dziine vanhu vakawanda vasina mabasa sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi pasi rose ndakamirira studio 7 mujohannesburg south africa ndini Mo Blessing Munjoma.